chekutanga uko kungotarisa makumbo enyoka agara asipo nekuti chaikosha dai vaida kunyunyuta dai vakaramba kuzodzwa kuita vamiririri muparamende. Saka vakabvuma kuita vamiririri muparamende vachapinda muparamende vachigara. Chavari kungotiza mangwana masoko emutungamiriri wenyika anoturirwa pakuvhura paramende. Havasi kuti ivo havachapinda muparamende macho, vangotiza zuva rimwe chete. Saka hazvina zvazvinoshandura uyezve hazvina zvazvinochinja mangwana. Saka kuramba kwavo kuda kungoratidzirawo nekuda kungofadzawo vatorwa, asi hakuna udzamu.
Asi kavari kuti pane mutsauko pakati pemhiko dzavakatora kana kuti dare reparamende neexecutive inova inotungamirwa navamunangagwa.
Mutsauko ndekuti executive inotungamirwa navamunangagwa tikutaura zvakaita sekabhineti, maminista nei nei, zviri kuitika mangwana havasi kuvhura executive, vari kuvhura paramende, even though iri part of the executive. But kana tiri kutarisa the opening of parliament, kungo is just a charge yekuti chende raimberi nebasa chitangai basa. Vari kungoti taramba kunzi go asi tisapinde nepamujawa, tichamhanya hedu nevamwe asi pavachatanga mangwana tisenge tisipo. Mangwana hakuna basa reparamende guru richaitwa, hakuna nyaya dzichakurukurwa, hakuna mutemo ichagadzwa. Asi vari kuti ivo vachazopinda pachagadzwa mutemo, vachazokurukura pachaitwa zvinoitwa, asi kungoti havasi kuda kupiwa mvumo yekuti chiitai basa. Saka hakuna zvavanenge vaita, hazvibatsiri.
Asiwo zvinhu zvakadai Dr. Mabasa hazvizokanganisawo here chimiro chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti mushure mesarudzo vatadza kubatanidza nyika?
Nyika yakabatana zvasatamboona pasi pano, yakabatana zvisingaiti. Vasina kubatana vanhu veTCCC pachezvavo.